imwenengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wasadza, vati nyika yarasikirwa zvikuru nenyanzvi nyaya dzezveutano. VaWasadza vanoti vanorangarira vaSkems nekuvaka pamwe nekugadzirisa zvipatara zvehurumende.
Kuti vakaita basa hombe pakavakwa mahospitals emuno muZimbabwe. Nendi pediatric hospital yekumpilo yekubulawayo pakafacilitata marenovations as well ku UBH United Bulawayo Hospital, and vaita go around vachitsvaga mafunds akakwanisa kurenoveta mamwe mazvimwe zvipatara zvanga zvaakudonha zvegovernment.
VaWasadza vatiwo kunyange hazvo vaSkems vanga vave pamudyandigere vanga vachiri kushanda mukusimudzira basi rezveutano.
Munangane dedication angakazvipira kuti Ministry of Health ifambe zvakanaka, even if vanga varitaya zvavo, but basa ravo vanga vachiri kungoita as if ndivo mutungamiri anga aripo panguva yayo.
Vanotungamirira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanotiwo Dr. Skems vakasimudzirawo zvipatara zvakawanda zvekumamisha. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo guta reHarare rinorangarira Dr. Skems nemabasa avakabata muguta iri. VaManyenyeni vanoti Dr. Skems munhu anga akazvipira mubasa rezvekusimudzira utano.
Kuti vakashanda semushandi mukuru wezveutano, Director of Health, muCity Council. Pakazova zvakare councillor. Vaita councillor vakanga vari vakawana ruremekedzo rwatinopa makancillors anenge ashanda makore anokumba vakaita alderman, vakaita alderman neguta rino. Vakazobva zvakare vakamushandira hurumende chaminister of health. Ndokuindaivata vatingati retirement ndiyo minister. Vakaramba vari advisor kuna president. Munhu anga akazvipira kubasa rechiremba ende akashandisa nemazvo ende guta rinopa kutenda chaito nebasa ravakaita.
VaSkems avo vakamboita mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare ichanzi Sosbury munguva yeRhodesia vakaitwa gurukota rezveutano kubva mugore ra1986 kusvika mugore ra2002. Vashaya vaine makore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.